A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 17th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight, we are looking at some self-help programs and big businesses being run by Zimbabwean women. Currently, there are some Zimbabweans who are in the United States where they are gaining knowledge about running small to medium enterprises. One of them is Jocelyn Sithole. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai mukusimudzira raramo yavo nevamwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Jocelyn Sithole vari muAmerica umo vaine chirongwa chekubatsira kuti vawane ruzivo pamusoro pekufambiswa kwemabhizimusi achiri kusimukira. Chirongwa ichi chakarongwa nemuzinda weZimbabwe uri muHarare. Tabata amai Sithole kuti vatsanangure kukosha kwechirongwa ichi chakanangana nekusimudzira vanhukadzi. Meanwhile, other women in Zimbabwe have occupied the top decision-making positions and are making strides in venturing or running big businesses. Some of them are exploring the export market. One of them is Nozipho Maphala, a client advisor for Zimtrade, which participated in a recent global expo in Botswana early this month. Let's hear from her.
Ichi chirongwa chakatinakira chaizvo. Ndafambawo mastates akati wandei. Ndakatanga neWashington DC tichitarisa izvo takatarisa kupolicy yeAmerica panyaya dzemasmall medium enterprises. Saka takafambirawo maorganizations akati wandei vachititsanangurira kuti papolicy at a policy level maSME vanobatsirwa sei negovernment. Tikabva ikoko tikazoenda kuNew Orleans tikasangana zvine mama SMEs nemama organizations vanokurudzira nyaya dzema SMEs. Izvozvi ndakuaidawo kwatiri kusangana nema organizations akawanda fund ari kukurudzira nyaya dzema SMEs ari kubatsira nenyaya dzekuvapa mari.
Mungatini zvamadzidza ikoko noku America zvingabatsira sei madzimai emuZimbabwe?
Zvichavabatsira zvakanyanya tichinatsopenengura nyaya dzekutambudzika kwemadzimai emuZimbabwe nenyaya dzavo dzemaSMEs. Nyaya huru yavainayo inyaya yekuwana mari yekuti vakwidziridze mabhizimusi avo. Saka zvatadzidza kuno tadzidza mamodels akati wandei ekuti vanhu vanokwanisa kuona sei mari yekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Saka ndiri kuona seruzivo ruchabatsira madzimai akawandisa kuZimbabwe chaizvo nekuti inyaya yagara ichinetsa nekuti mabhanga mazhinji, maorganizations mazhinji nekuti vane mabhizinesi avo ari small havakwanisi kunge vachiaccessa mari dzekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Tadzidza futi nyaya dzetechnology kuti technology inobatsira sei kuti bhizinesi rikure. Zvinhu zvichavabatsira zvizhinji nekuti munoona kuti kazhinji vanhu vanoita zvinhu zviri manyoro asi munhu ukaisawo technology yako business maunone zvinhu zvinokurumidza kufamba nekuti hauzopedzi nguva uchiita zvimwe zvinhu zvisina basa iwe urifanira kunge uri pabasa. Saka zvinhu zvandadzidza zvakanyanya zvichabatsira madzimai ekuZimbabwe.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna amai Jocelyn Sithole vari muno muAmerica vanga vachitaura ivo pamusoro pechirongwa chavakafambira imo muno muAmerica. Asi regai tiende kuna amai Nozipho Maphala vari kuBotswana vanga vari kutaurawo ivo pamusoro pechirongwa cheZimtrade chekuedza kukwezva vemabhizimusi vari muZimbabwe kuti vaende kunowanikwa ivo vachitengesa zvinhu kunze kwenyika kwakadai seBotswana. Let's hear from her.
Silapha eGlobal Expo eKhanerolo yeBotswana. Sibe nama-companies angu-26 ukuzongezelela ukuthuthela ngaphandle kwelizwe phakathi kweZimbabwe neBotswana. Lapha nxa selakhangelele ukuthi singazuza abantu abaseBotswana abathenga izinto ezivela eZimbabwe kugoqela ukudla okugayiweyo kusezikuthi i-manufacturing, i-furniture, i-clothing, i-leather nokunye nje okuhlukahlukeneyo.
Another businesswoman, Sibusi Siwe Chitewe, was also at the same business expo. Let's hear from her.
We are here at the Global Expo in Botswana, where we are showcasing our strength, condiments, and dried food stuff. This is an opportunity that we see our business growing in. The reason why we have come here is we also realize that the world is fast changing and moving towards organic products. And we have the products that the market requires.
On another note, the FIFA World Cup 2022 starts in Qatar on Sunday. The country is preparing to welcome hundreds of thousands of visitors from throughout the world to the 2022 World Cup, and many local businesses are eager to receive them. For many tourists, it's a chance to see this part of the world for the first time. VOA News reporter Celia Mendoza has the story from Doha in Qatar.
When the sun goes down, the streets of the Souq Waqif, local market in Doha, Qatar, are transformed, welcoming locals and tourists. The market is full of colorful merchandise, unique smells, and traditional food.
Souq Waqif. It means standing market, Souq Waqif. So it's like a traditional market. So most of the tourists and visitors to this year, a lot of nice restaurants and traditional shops. Something like that, spice market and the bird market are very popular.
For visitors and locals, it is a chance to see an older Qatar full of rustic businesses with handmade signs that contrast with the large buildings and shopping centers of the city.
It is quite an experience, beautiful, especially because of the culture.
Jamal Abdullah, who has a souvenir store and sells traditional items from the Middle East, hopes the 2022 World Cup will bring more clients.
Mainly the Air Force base and also a lot of transit passengers from the Qatar Airways. The airport is quite a big airport and a lot of flights, so people do transit.
The Emirate government expects more than 1 million people to travel to the country during the 2022 World Cup, which kicks off on November 20. Qatar has a population of about 2.7 million.
I think it is something that is going to help them to change their idea of a bit about different cultures, because people are coming from many countries.
Lucia Masurati and Martin Curen are an Argentinian couple living in Doha. They say the event will unite people from around the world through their common passion for soccer.
I think they are going to receive them very positively. There are people from all countries supporting Argentina. One of the largest communities that supports Argentina here is from India, Pakistan, Bangladesh. I never would have imagined.
Locals and business owners expect the 2022 World Cup to be a once-in-a-lifetime opportunity. Qatar, which is traditionally very conservative, also announced some easing on some traditional Islamic restrictions like alcohol consumption and public noise in the hopes of drawing tourists. But not everything is changing. The traditional Islamic restriction on eating pork will remain in place. Celia Mendoza, VOA News, Doha, Qatar.
Now, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now, let's talk about the importance of registering a marriage and property. There are reports that some women have lost their matrimonial homes, which were sold by their husbands without their knowledge. So this is the moment that a lot of people have been waiting for, because we've had this issue being discussed on most social media platforms. Now, for perspective, we are joined by our guests. We have a lawyer, Jesse Majome, and Ms. Lucy Agunguo, a development consultant, both based in Harare. Welcome to the program, ladies. I will start off with you, Ms. Jesse Majome. We are hearing so many stories coming out of Zimbabwe that this has sort of become a norm, that, you know, spouses are selling each other's property without the other, you know, knowledge. What's your take? What should be done when people are married in terms of property? I think we just lost somebody on the line, but let's try and hear. Hello?
Should I proceed?
Yes, you can go ahead.
Okay, thank you. What's needed, I would say, to happen is that people need to familiarize themselves with the law on marriage and the law on property.
Mm-hmm.
It is not actually possible for a person to sell another person's property. That doesn't happen, because if, for example, if property, movable property like houses, a house is registered as a title deed,
mm-hmm.
Only the person whose name is on the title deed is the owner of that property. That's what the Zimbabwean laws provide in terms of property regime. So for one to then sell a property and transfer it to another person, they have to be on the title deed.
Mm-hmm.
So unfortunately, if they're not on the title deed, it's not yours. That's
mm-hmm.
Unfortunately, there's a belief, a misconception that people carry around, and people tell each other these things, that if you get married to so-and-so, it means you own, you know, you jointly own property. We don't. We have marriages out of community of in Zimbabwe, by and large. It's very rare for people to have marriages in community of property. They actually have to register what a notarial deed with the registrar of deeds. And, well, when I studied the law a long time ago, there had only been about two marriages that have been registered in community of property, which means that what your property is your husband's and your husband's is yours, but that is not the case in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So I think we need what you're doing is very important, that you need to disabuse, especially women, the notion that if they get married, it means that they own their husband's property. Well, men can also think of that, but it's women, usually women, who get stuck because they have expectations that are not related to the truth and to the legal process. So we need to know this so that women get their names on title deeds,
mm-hmm.
so that they can help. Or if they're not on title deeds, I'm sorry, not sure.
Mhm. Tiri papo mombo bata makadaro mombo tsanangura neshona kuti zvakakosha sei kuti madzimai kana vachinge varorwa kana vatenga yatingati midziyo pamusha vawane kuo vari pabepa riya rinonzi title deeds, nekuti tiri kunzwa vazhinji vari kuchema panyaya iyi.
Mungu, nyaya yakakosha chaizvo nhasi. Ndafara kukurukura. Ngatirambe tichikurukura chaizvo, tiyambire vanhukadzi kuti kana mutemo vazive, vagare vaziva kuti mutemo wemuZimbabwe unoti panyaya yemidziyo, kunyanya ngatitiye minda nedzimba nezvakadaro, matitle deed ndo anotaura kuti chinji chinge ngachiipfumihonde mudziyo iwoyo ndewani maiyonde. Kana usiatitle deed neurombo asako, saka kana ukawanikwa usipo zvinoreva zvachii chako, kana ngatiti murume akatengesa, hapana zvaunokwanisa kupindana iwe usipo patitle deed nechi ndechake. Zvakafanana zvakare nemukadzi. Mukadzi kana ari patitle deed anogona kungotengesawo, anoita mabiro ajojina ndiye aripo. Zvakakosha kuti here tazviziva. Pavamwe pane vamwe vanhukadzi vanoshanda votoshanda vachitenga vachikuchidzirawo mari yezvimwe zvitengo, asi musi unozonyorwa chibvumirano chekutengeserana chinonzi agreement of sale, vanowanikwa amai nyaya vasipo paagreement, vanenge vatosara kare.
Aiwa, imbobatai makadaro hapo tukunzwa kubva kune Gweta, mzvare Jesse Majuna. Asiregai timboenda kuna amai Lucia Gunguo. Amai Gunguo, mauya pano semunyarikani, manga muri kutaura imi kuti pane nyaya dziri kushusha dzamuri kuona munyika, pamunoshanda nemadzimai, panyaya iso iri kutaurwa namuzvare Majume. Mungatitsanangurira kuti zviri kufamba sei?
Aiwa, ndinotenda maita zvenyu. Regai ndichange ndichiti ndichemadzelasi. Kutotangira pamwana wedu wemusikana. Kana mwana mukana apinda murelationship, tiri tinofunga kuti havasi kuita aya atinoti macritical conversations. Pavasangana mukomana nemusikana, kungotaurira kuti wakanaka, iwakabatana, zvazodai. But havataure nyaya dzinokosha vasati vapinda pakuchata kana pakuroorana. Panoda kuti vanasikana vangwarirewo nayo vanakomana vangwarire. Vataure nyaya dzekuti saka paunoona ramangwana redu kuri kutadzororana, nyaya dzakaita semapropati dzinodziwana sei, unodziona sei, ownership yemapropati unoiona sei, unokasira kuchanga uchizviita sei, mafinances tingaafambisa sei. Watotanga waona kuti munhu wako wauri kupinda naye mumereki munozowirirana here mangwana. Ndo chekutanga chandingatanga kutaura. Macritical conversations must be done, kwete kungotaura nyaya dzimwe dzisina basa. Zvokunaka nekubatana tatozviona vachai makazodanana. But in yes, no question that is our way. And then that's the truth around the picture. Let's normalize the picture. Yes, no properties. No matter in this one, that's what we are going to watch. Because if I'm going to roll on a name, I think that's my body. Could you man go on to cheat only any property? Then it happens that you have it. It is not that you are carrying it. Ramu Kuro Rana. That's and give us here the type of marriage that they are getting into. I don't know what the Kuro Rana. Kuro Rana, what much are you? Zimbabwe, tine mitaiti ya mitatu, mitatu, and registered customer law, registered customer law, ne civil marriage, anitika, iko jina na kuda kwe mutatu, kwe marriage, eti inyo aliataa nae, taane shakare. It's not a marriage, sitimazelaz, but it's a type of relationship, ya akuri kukuna ikwa kwa mtemo, ino zisubu partnership. And then luku itaura yoyo eno kutu, ino zoro ni nyaya, panyaya dzema properties iri papapa nekuti varoorana pamwe baba vazoita sivu partnership yavapinda mairi even vachitori married nekuti ukaverenga section 41 subsection 5 inototsanangura kuti kana mumwe ari legally married ari ine legal marriage asi ari musivu partnership tinoona kuti mutemo chekutida kutikudzira kuti zvinoitika chero munhu ari mumarriage yaye kuti unofanira kuita mukadzi mwechiti kana murume mwechete. But in direct, you know, you want to start a human speaker. Could you have a young Rakata, 5.11 year old, Rakasano, who have been going to be able to manage? If I go to the public, go on the property, Pate Naya, the women, Sharaka is about to win another city, but that to be our Kanara Uran Banas is marvelous. You know, what I'm talking about. Ukana, who? Kanara Uran Banas, you know, she's the partnership. But we are not recognized. To an extent, we are not going to send to Okay. kana nyanyi chitaura kuti zvakakosha kuti vadzie side marriage vari kupinda mairi nekuti marriage imwe neimwe ine marights ayo ine maobligations ayo dzinova dzakatosiyana but ndanganditaura futi kuti vanhu vakwadivara mudzimba nekuti kwane imwe it's not a marriage but it's a relationship iri recognized pamutemo inotorecognizedwa pamutemo to an extent yekuti vanhu ivavo kana vaakurambana vanotoshandisirwa mutemo wandiri kutaura iwo unonzi matrimonial court act partition of property handimuri kuona but tikatarisa vana mai vedu nevana vedu vakatoroorana kudhara vari muunregistered customary marriage iyoyo matrimonial court act haitomboshandisi kwavari kureva kuti relationship inenge yatouya nekakukosa kayaanayo of course zvazvo vanozvisa vati makosa anogona kuzobata kuzopinda achibatsira umwe spouse uya ari mulegal marriage yekuti pamwe ndini vagungovaita sinhu partnership mutemo unozondibatsira kuti inini ndikatorwawo zviri mutamanga ndigete point but ndokunge futi zvakanyatsojeka kuti zviri mutamanga kana vakaita kwavanoita ikoko inini ndikasangwara pane zvandinoitawo kwangu mangwana ain one can claim saka indiri kufunga kuti nyaya idzi dziri kuda kunyatsotaurwa vanhu vanyatsoziya mamiriro aita zvinhu munyika kuti zvakamira sei otherwise tinoramba ichita maproblems then vaida kundowedzera futi kuti inini ndiri kukurudzira futi vari kutanga kuchata ndinoziva kuti isusu madhara tine macorrections hobvo ekuita but vari kutanga kuchata avakava daita vakurudzira pane inozvisemisa vanhu vachingotoroorana kudai isisiti mavhenati vobva vatorejesta family trust yavo handisika varejesta family trust yavo vobva vatotipa avo kana vakunotenga kana kuti hatisi sengi yekutanga hatisi instead yekutamanisa mata yekuti ndeyanyingi kana kuti chii vobva vambogara vaita kuti isenzindi afamily trust handiti munoona inovamandirowo kuti mangwana
ndaindimbokubatsei ipapo maiguguwa
mavhanejizi akawanda
sekuti tiri kutaura nenyaya yemabhizimisi tomboti mudzimai atanga bhizimisi rake ega ororwa zvinozofamba sei ipapo apo mukazowanikwa muchisiyana muri kuona vanhu vachizoita sei vaive madzimai vanenge vatanga mabhizinesi avo nekuti platform tanga tiri kutaura sekutaura kwataita pekutanga toda kuona kuti zvii zvinga madzimai vavhurike vanyatsoona kuti vangabatsirikane sei mune ramangwana
exactly okay aitaure panyaya yemabhizinesi ngatitangei tataura masetasi emadzimai atinawo bcause kazhinji kana tichitaura maigungwa vakataura muzvari mazvemo vakataura sanoya yes tinogona kutaura but are we fully representing the different statuses dzemadzimai atinawo vanhu vanopinda mamarriage simavhenati kune mumwe wekutika ndimuzvarava shes a lawyer vanotori nemari dzavo she can afford to buy a property saka hazvivanese kuti vachitororana nemurume wavo vatarana kuti shamwari mumwe nemumwe anozvitengera zvinhu zvakaisa mutamake ethe point simavhenati kwoita mwe mudzimaika wekuti ari kuroorwa hadzitika apa iye haatorina kana mukana wekuita mari wacho pamwe ndivo vaya vari kutara kumba vaya ari kubika ari kuwacha ari kusuka atara mwana ari kurera mwana vava ndo vari kuenda kupi kubasa mudzimai iyeyo atosiyana namuzvare vari loya vane mari yekwasa kutenga propati yavo azikutaura kuti mudzimai akadaro ari kutotembawo pane zvaitwa nemurume nekuti iye haana mari saka mukadiendikamuti isupi nyorevanai pasi mwana umwe ndaite zvinhu zvake it's an obvious case yekuti uyu mukadzi uyu haana chaakaita chake handiti muri kuzvoona nekuti mari yacho haatorina but ndiye ari kuwatira mama vachienda kunoita mari kuti vagozotenga imba saka munhu iye tomuti imangwana toti here baba vakatenda imba yavo iwe hauna basa yet iye ndiye ari kubika ari kuwati ari kuita zvese imwe taiti yemadzimai mazelai vanenge vari maigungu handitika vari kuenda kubasa vari kushanda vane mari handizi but pavakaroorwa nemurume wavo vari kumba kwavo murume wavo ane mari wokuti but unoziva murume achitaura kuti nekuti ndinombosangana nemadzimai anotaura kuti inini murume wangu akanditi mari yako idya hazvichogodi kuti mari yako ushandise chimwe chinhu mari yako idya gadzirwa musoro gadzirisa manero ende madzimai akadaro iwo ukavaona vanenge vachitotaura waine kakudada kayakaya kekuti ndakabvi ndizvidyire zvangu mari yangu saka
panoshoreka here ipapa
chero kuchitemba stende haakontribute haana chaanoita murume otenga imba oisa mutamake iwe hauna kana development yawakaitawo paimba iyoyo mangwana futi zvinoneta saka iri kufunga kuti madzimai vakasiyana siyana but mukusiyana kwedu ngatizei kukosha kwemapepa pepa rudo rwakanaka unogona kurara uchibhabhadzirwa love you city hani asi pepa rakakosha uye ungatairawo here nekukorobha imba for 20 years yausingaziva kuti bepa racho rakanyorwa kuti chii tinodzikara cleaning kudzurza zvese nemadhirowa uchipotariswa mabepa then vaya varuma bhizinesi ndinoziva kuti kune vanhu vanotaura kuti inini murume wangu akandiisa pabhizinesi kana kuti iye anenge aine bhizinesi hazvitika but pane chinonzi share certificate haikona ngoti ndakapuwa masezi makambani kana certificate riripo here
ya chimatai makadaro tingonzwa kubva kuna muzvareje simajome mongoita summary tombotarisa nyaya iyo yavanga vari kutaura kuti zviri important kuti madzimai vari mabusiness that they need to know like what's the involvement is she on the share certificate what's your take
you know what that and that all the taura kune zvinhu zvataura mandai gungo zvinoda kuti zvitaura
aiwa taurai
unotikudiniirindirikuona kuta mutema mutsva wakauya uyu wemamarriage exa ndirikunzwa zvii zvinoshandisa chaizvo zvimwe zvichitaurwa nevanhu vachipa ndingatiyambire kuvanhu yekuti mutemo uyu unorevei asi vasiri mabveta vazve pane mavoice maaudio nati vari kutyisidzira vanhu ungatomboti vanhu kaazimuzimbabwe vari kutoita mabp pachitaurwa zvinhu zvinenge zvichimonyororwa zvisiri zvokuti civil partnership inodi inorevei saka chi handiti mukuziva ndochiibesani chiraro chidaro civil partnership iyi handiti ka ndati ndingodaira paishe pazvainonzi inotaritwa nematrimonial president isandaita chinyatsotera kuti amaigungo vari kuti aiinezandepa kureva kuti inotariswa nematrimonial president kukureva kuti kana vanhu ava vakurambana vasina muchato iwoyi vano kana ngatiti vanenge vati vasina kurorana handiti ka zvinotarisa kuti kot dare zvinopiwa mvumo yekuti igove zvinhu zviri pakati pavo ino matrimonial causes act in section 8 munonyatsotsetsemhura kuti ngatiti vanhu zvavange akaita inoti vanhu kana vachirambana dare rine simba rekutora chinhu chanyanga chivajeni chichipapika pamusoro tinoona tambura yekuti michato yedu muzimbabwe iri out of community of property kunze kwecommunity zvinoita kuti mazvake mazvake iwe unetsvako iye anetsvake saka pamatrimonial causes inopa dare simba rekutora yekuedza kugona nekuenzanisa inogona kuzvitora zvoseyozi saka muite yoedza kuchekera ndi vanhu vaviri yokugona kutora chanhingi chipanhingi saka ndirikukudai vanhu vasina kunyanya vasakurumidze kutuka mauniversal partnership unzi mapartnership aya nekuti uri kutobetsera pandinoze pane vanhu vazhinji vakadzi vari muzimbabwe vakawanda vari kutobetserwa chi nesection 41 iyoyo yemacivil partnership vanhu ava vanhu vasiri kumbotaura nezvavo vabve vavevasina kuregista mamarriage vasina kunyoresa muchato vanhu vakatondobvisirwa pfuma
muzvare majome zvandichaita ka iyi nyaya iyika inoda kuti titonyatsotora programu yese tichinyatsokuizeya nekuti nguva yedu yadyanana saka ndongotora mukana uno iwould like to take this time to thank you honorable Jesse Majome and also my Lucia Gunguo for having been our guest. We will revisit this issue because it seems like a very burning issue. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, thanking those that were live streaming with us and also those that are watching us. Let's meet again tomorrow on here on Life Talk. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good night.